manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikumi 28 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Face mask idzi ngadziwanikwe dzakavhara mhino, muromo nechirebvu. Ngaisango wa face mask yekuvhara muromo so kuti tiumboona vamwe achiita kuti vanosiya mhuno iri pachena.
Vanhu vokurudzirwa kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe chirwere cheCOVID-19. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa votaura nezvemamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi.
Mari yese iri munyika inofanira kunge dzikame reserve bank. But kana kambani isiri banga yakukwanisa kuzviita zvakureva kuti panenge pane mari dzakutenderera dzinokonzeresa munyika. Saka mhosva iyi ingori mhosva isati yabudikwa kudare kuti imhosva zvishuwa here kwakaipara here kana kuti kufungidzirwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda votaura nezvekumbomiswa kwekuita mamwe mabasa kwemakambani enhare mbozha anoita zvemari. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 567 vabatwa nechirwere checoronavirus munyika. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu vatanhatu vakadzoka kubva kuSouth Africa. Vanhu vafa vachiri vatanhatu asi uwandu hwevanhu hwapora hwakwirawo kusvika pazana nemakumi mana nevaviri kana kuti 142. Vanhu vavhenekwa utachiona uhu munyika yose vadarika zviuru makumi matanhatu nematanhatu kana kuti 66,000. Kukwira kweuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuri kuuya apo vashandi vakawanda muzvipatara kusanganisira vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa vachiti vave kutambiriswa mutero wembwa sezvo dhora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira. Asi mukuzeya nyaya yechirwere cheCOVID-19 iyi nekuramwa mabasa kwevashandi, tabata munyori mukuru musangano reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara.
Nyaya yePPE zvinova zvikwanisiro zvakanangana nekudzivirira vashandi ichingori nyaya ichiri kunetsana nhasi. Kuti zvimwe zvipatara hazvo zviri kumboedza kuzama kuti pange paine chekushandisa sezvakafanana neparenyatwa iri kumboedza, asi zviri kungowanikwa zvichakangooma tiri nekuti hazvisi kuwanikwa zvichizowanikwa zvichinyatsa kukwana. Asi nzvimbo dzakanyanya kusuwisa kune kumaprovincial hospital nekumadistrict hospital kwekuti vashandi veko havatorina kana chavainacho kungoshanda sezvavaingoita mazuva ese. Ngatidzodzo ndo nzvimbo dzakanyanya kuomerwa idzodzo.
Tiri kuona vana chiremba naana mukoti vachiramwa mabasa panguva ino, havasi kuisawo here upenyu hwevanhu munjodzi kuchirwere icho charura pasi rose checoronavirus ichi?
Dambudziko reCOVID-19 ririko, asi vana chiremba naana mukoti ava vanodawo kudya kudzimba dzavo, vanoda mari yetransport yekufamba kuenda kubasa kwacho. Saka vanofanira kubhadharwa mari inokwanisa kutenga, mari inokwanisa kuvashandira kuti zvinhu zvikwanise kufamba zvakanaka.
Mungapawo kurudziro ipi chaizvo kumhomho yeZimbabwe kuti isatapurirwe icho chirwere checoronavirus?
Tiri kukurudzira kuti vanhu varambe vachishandisa maface mask avakanzi vashandise kana vachienda munzvimbo dzavanenge vachisangana muruzhinji. Face mask idzi ngadziwanikwe dzakavhara mhino, muromo nechirebvu. Ngaisango wa face mask yekuvhara muromo so kuti tiumboona vamwe achiita kuti vanosiya mhuno iri pachena. Tinokurudza zvekare kuti vanhu vange vachigeza maoko avo nekushandisa iwo aya anonzi masanitaiza aya kuitira kuti utachiona wose huwanikwa huchiurayiwa pasawanikwe hunopinda. uye tinokuudza futi kuti kune vanhu vari kujamba maboda vachidzoka munyika muno. Kana vanhu vaine vavanoziva kuti uyu munhu akajamba boda uyu ngatisambonyarai kuita kuti nyaya iyo izivikanwe, nekuti hati munhu iyeye anga achibatwa achidzorerwa kukwarantaini kuitira kuti tikwanise kuchengetedzeka kuti chirwere chisapararira.
Ko ndeipowo kurudzira yamuri kupawo kune vamwe vatorimo imo mumaquarantine center macho?
Kumaquarantine center uku tongokurudzira zvekare kuti vanhu vanenge vari mumaquarantine imomo ngavaobzeke zvacho zvinodikanwa izvozvo, inonzi social distancing iyoyi yekuita kuti vanga vachita kuti pange paine chinhambo chinenge chichipfuura 1 meter pakati pemumwe nemumwe kuita kuti tinge tichidzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.
Munyori mukuru musangano ravana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association Dr Aaron Musara vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 371,000 vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zvipfumbamwe nemazana mana nemakumi masere nemana kana kuti 9,484. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 pasi rose wadarika mamiriyoni gumi kana kuti 10 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nemashanu kana kuti 125,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 499,000. Vapora vachidarika mamiriyoni mashanu kana kuti 5 million. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kuoma kuri kuita upenyu munyika kuri kukonzerwa nekutadza kutonga kuri kuitwa nehurumende yeZANU-PF. VaChamisa vanoti kuti nyaya yeupfumi hwenyika igadzirisike, hurumende yeZimbabwe inofanirwa kutambira zvido zvevanhu zvinobuda musarudzo sezvakaitwa kuMalawi. VaChamisa vanoti havatambire pfungwa yekuti munyika muve nehurumende yemubatanidzwa weMDC neZANU-PF sezvakamboitika muna 2009, asi vanoti kuti zvinhu zvigadziriswe munyika panofanira kuumbwa Transitional Authority inofanirwa kufanobata matomu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo, asi mavhiki maviri apfuura vakaudza vatori venhau kuti ZANU-PF ichaenderera mberi ichitonga pasina zvekushanda nevamwe. Nasi Ray Choto weStudio 7 ari kuenderera mberi achiita hurukuro navaChamisa.
Isu tiri pachena takagara tataura kubva pakatanga gore rino kuti chinangwa chegore rino, chinangwa chedu chakanangana nezvinhu zvishanu. Tatingataura kuti mabig fights. Nyaya yokutanga yatakataura takati nyika ino kuti igadziriswe inoda kudzorerwa mutungamiriri wevanhu, a people's government. Vanhu zvavakavhotera muna 2018 vadzokere ikoko tivaremekedze. Zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo. Saka ndochokutanga tiite restoration yelegitimacy zvakavhotiserwa navanhu. Chechipiri, takatofanira kugadzirisa mararamiro anoita vanhu, malivelihoods. Izvi zvinogadziriswa tagadzirisa nyaya yekushaya kwechikafu. Ike zvino vanhu vari kunonga sose nemuromo. Vanhu vane matambudziko akawanda. Kuti matambudziko iwayo apere, tinoda kuti tinge tichiongorora kuti tingaita sei kuti tinge tichifambisa upenyu hwevanhu. Vanhu vanga vachifamba zvakanaka. Kunyanya-nyanya nyaya yekushaya chikafu. Kunyanya-nyanya munotiziva kuti 8.2 million people havana chikafu mumaruwa, hamuna chikafu, vanhu vada chikafu chavanopuwa. Takatotaura kune dzimwe nyika kuti hunzai chikafu, chenga wose vananga hapana risina mhodzi. Hatina basa nokuti munhu ndewebato ripi, munhu ngaapuwe chikafu. Muri kuona uori huri kuitika munyika muno hunoda kugadziriswa uori ihwohwo. Uori hwasvika pakaoma pekuti ivo vakuru chaivo chaivo veuori vari kuonekwa ndo vari muhurumende. Mukaona kuba kuri kuitwa mari iri kudyiwa semushonga usina kana chipimo, zvinoda kuti zvigadziriswe kunyanya nyanya mabiri wakaitwa zvinhu zvecovid zvinoratidza kuti nyika yaparara zvinoda kugadziriswa izvo
ne vamwe vari kuti pasvika nyika apa pakuchida kuti Zimbabwe idzokere pane zvakaitika muna 2008 apo MDC yakabvuma kuita mushandira pamwe nezanu PF imi munoona senzira yakanaka here
isa hatidi kupedza nguva nezvakawanda ndosaka makaona tichitaura kuti tinoziva kuti kushata kwezvimwe kunaka kwezvimwe ndosaka muchiona vanga vachishanda nesu vanoshanda nesu vari kungozvitsaura igungwa kariri kurasa marara igungwa kariri kusvipa tsvina iyi munozviziva kuti hazvibatsiri kutinge tichipedza nguva tichiita kutungana kwembudzi kupikisana nekuti anofanira kutungamira ndiani kuti zvigadziriswe zvese hapadi kungozi tadzokera kumbatanidzwa nekuti kune kuri kubatana kumeso takati kunodikwa transitional mechanism kana kuti chimwe chikamu chinombofanira kubata simba munyika ndozvatakataura tichiudza SADC zvatakaudza vana vaRamaphosa vana vaMasisi vatungamiriri vese vana vanyusi vekunana Mozambique takati kunoda kugadziriswa nyaya yemuZimbabwe iri kuonekwa senyaya yeSADC iri kuonekwa senyaya yeAfrican Union mutibatsirewo isu tichizvibatsira onai zvakaitika paMalawi vakafambisa zvinhu zvakanaka kuti sarudzo dzakaitwa dzikaremekedzwa mauto nemakots matarezi mhosva akaremekedza zvino zvevanhu izvozvo ndozvatoda kuonawo zvichiitwa muZimbabwe asi kuti zviitike panodikwa zvatakataura paya kuti tidzokere kugutsa ruzhinji tidzokere kunyaya yekutungamirira kunobva muvanhu tidzokere kumasimba evanhu tidzokere kuvhoti yevanhu tidzokere kuzvido zvevanhu tidzokere kurusununguko rwevanhu izvi zvinoitika sei tinoita inonzi return to legitimacy and democracy takaita document inonzi reload isi hatidi kunorapa mhopo tisina kurapa chikonzero tikarapa ronda hatina kurapa chirwere chirwere chinofanira kuwanikwa mutsinga muropa chirwere chiri munyika igovernance utungamiriri hwakaora leadership yaikutadza tikagadzira ipapo zvofa vamwe vanoti economy asi isusu tinoti igovernance
mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura naRay Choto weStudio 7 vari parunare muHarare hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba asi vachitaura kumarinda eHeroes Acre nemusi wechitatu pakuvigwa kwegamba renyika vaStanley Ngela vamunangagwa vakati upfumi hwenyika huri kuvhiringidzwa nevamwe vari kuita zveuori vakayambira kuti izvi zvave kusvika kumagumo
on the evident economic malpractices that are present in various forms my government will never shy away from implementing policies and measures
pane vamwe vari kuita zvisiri pamutemo panyaya dzeupfumi asi hazvikanganise hurumende kudzika mitemo inobatsira vashandi tinoziva kuti pakati pedu pane makava akapfeka nguo dzehwai
there are wolves in sheep's clothing the end is coming
aya mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura vari kuHeroes Acre atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekubudiswa kwemashoko vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata danho reReserve Bank of Zimbabwe rekumbovhara zvimwe zviri kuitwa nemakambani enhare mbozha munyaya dzekufambiswa kwemari kana kuti mobile banking uye kumisa musika wekutengeserana kana kuti stock exchange rakonzera mutauro wakanyanya munyika Banga iri riri kupomera mamwe makambani aya mhosva yekupa kuti dhora remunyika rishaye simba nekutenga nekutengesa mari pamukoto asi makambani aya anoti ari kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya EcoCash yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiudza vanhu kuti RBZ yamisa zvekutumira mari zhinji pakati pemakambani nevanhu vamwe vanoti hurumende iri kuda kupuma uroyi vanhu vasina mhaka nekutadza kwayo kutungamira nekugadzirisa upfumi asi nhengo yezanu PF vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda vanoti zvimwe zviri kuitwa neRBZ zvichabatsira nyika
mhosva yekutanga yandinatoona pane nyaya chaibvawo kumutsana kambani EcoCash inofanira kunge ine yatinoti trust account yekuti mari dzese dzinotendera dziri muEcoCash dziyadziya dzinofanira kunge dziine mari chaiyo chaiyo yakagara somewhere kubank nekuti iyi haunenge uchishandisa yemubvuri wemari yatingangoti inenge dummy money, the real money will be sitting at the bank. But EcoCash inokama neSteward Bank, saka you assume mari yakagara kuSteward Bank. Saka semuenzaniso toti kuEcoCash kumabalance kune 1 billion. That means kuSteward Bank kunofanira kune trust account inenge ine 1 billion iyoyo yakatongogara. Imwe yacho ichitenderera kuri kumobile money. Saka hurumende iri kutaura kuti aiwa, pamari inofanira kunge iri kutrust account yeEcoCash. Kugunzi kunofanira kunge kuine mari. Kuti semuenzaniso kune 1 billion. Asi vari kutaura kuti kumobile money kwacho kune mari iri kutenderera yakadarika 1 billion. Zvirikuda kuti EcoCash yakungocreate imwe mari yairi kungotendereza ichi mari iyo chinoshandiswa kunotenga mari pamusika mutema weblack market. Reserving yasinyazoti mari iri kufamba sei nekuti haisi mari yese iri munyika inofanira kunge dzikana reserve bank. But kana kambani isiri bhanga yakukwanisa kuzviita zvakureva kuti pane pane mari dzakutenderera dzinokonzeresa munyika. Saka mhosva iyoyi ingori mhosva isati yabudikwa kudare kuti imhosva zvishuwa here kwakaipara here kana kuti kufungidzirwa. Pachirungu iyo yakada kufanana neyatinoti kite flying. Yekuti mari inenge ichingotenderedzwa tenderedzwa ichiita kunge yakawanda asi mari isinonyatsotowana. Chakaipira mari iyi ndechekuti kana kuri kunzi EcoCash iri kukireta mari yayo mari iyo inobva yatenga mari chayo chaiyo maus dollar munyika obva abuditswa yatinoti externalization.
Asi pane humbowo here kana kuti hurumende iri kungokwira zvayo pamusoro pechuru ichirova bembera?
EcoCash yakambodaidzwa kudare redzimhosva ichinzi maagents enyu taarambidza ngaasashande maagents accounts akati akati akati. Asi EcoCash yakamhanya kudare redzimhosva ikana kuda kudefenda vakomana ava. Asi dare redzimhosva rina kuzvitambira rakati aiwa EcoCash haisi nyaya yenyu musapindire miye maagents acho azvimiririre ega. Saka ipapo munozva imba chishona tinoti ukarova chidhoma muridzi wacho anobuda.
Asika takaona bazi rinoona nezvekubuditswa kwemashoko ririro riri kutanga kubuditsa nyaya iyi vakawanda vachiti zvinhu zvinofanira kuitwa nereserve bank of Zimbabwe. Kose muhurumende makungoita wadawata zvabhiza repakamba?
Maitikira azviri kuita anofanira kuti ati jekei nekuti mabudiro akaita statement yakabudiswa namangwana statement yaisafanira kunge yakabva kuhurumende yaifanira kunge yakabva kureserve bank kana kufinancial intelligence unit ndiyo inonzi regulatory authority yeEcoCash. Izvi zvinenge zvakanaka pakuti zvinopa confidence kuti mutemo uri kutedzwa nemazvo. Nekudaro reserve saizobudisawo statement yabva kuna manguzva achitaura kuti maaccounts anonzi mamerchant accounts nemabulk paying accounts aya maaccounts anoshandisa mari yakawanda zvikuru kudarika 5 kana dzimwe nguva anomubva kana million pazuva anzi ambomire kushanda kwakushanda maaccounts maindividual accounts iyaya tongoshandisawo isusu severuzhinji ekutenga nekutengesa zvinhu. Izvozvi ndiona zvakakosha nekuti zvanga zvatova marimwe zuru zvanga zvakuaffecta nyika yese kupanisha vanhu vese just because of a few people who are abusing the system.
Nhengo yeZANU PF vari nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu mumwe chete akaurayiwa vamwe vana vakakuvara pachitoro cheWalmart kuKentucky muAmerica mushure mekupfurwa nemumwe murume ane makore 30 nerimwe ekuberekwa. Murume uyu akabva apfurwawo ndokufa nemapurisa. Mapurisa anoti murume uyu uyo asati aburiswa zita rake sezvo hama dzake dzisati dzaziviswa akatanga arovera motokari yake pamudhuri wechitoro ichi ndokuzopfuura vanhu ava. Anofungidzirwa kuti akamboshanda pachitoro ichi. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinokugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yekutekeshera kuri kuita chirwere checoronavirus. Pari zvino pane vanhu 567 vabatwa nechirwere checoronavirus, 142 vapora, pane vanhu 6 vashaya. Kuti tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuita kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika huendere mberi uchikwira, muchirongwa tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzeutano muzvare Chido Dziva Chikwari. Muzaredzi vachikwari ndino mukamuchira muchirongwa chedu. Tiudzewo maonerenyu pamusoro pezvekukwira kuri kuita namba dzevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika.
Ndinotenda nenguva yawandipa kuti tikurukure muzuva ranhasi. Chokwadi, namba dzevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe iri kukwira. Zvinhu zvataitarisira patakatanga kunzwa nezvecoronavirus mudzimwe nyika, uyezve zvinotiratidza kuti hatifanire kurivara panguva ino. Kukwira kwemanhamba kunotiratidza kuti tinofanira kuramba tichiita zvese zvatinokwanisa kuita kuti tidzivirire kutapurirana kwechirwere ichi.
Muzvaredzi vachikwari, chirwere checoronavirus chave kutekeshera munyika iyo yatinoti nechirungu community spreading. Senyanzvi inoongorora nyaya dzeutano, muri kuzvitambira sei?
Sevanhu vanoona nezveutano, tiri kuona kuti basa redu richiripo huru kana takatarisana necoronavirus. Community spread inotitaridza kuti hatifanire kurivara. Tinofanira kuramba tichiita zvose zvatinokwanisa kudzivirirana kutapurirana kwechirwere ichi. Veutano vanofanira kuramba vachiyeuchidza nekudzidzisa vanhu nezvecoronavirus, nekuti community spread yatiri kuona izvezvi inogona kukonzera kuti chirwere ichi chitekeshere munyika zvakanyanya, kusvika vanhu vazhinji vafa kana kuti varwere vawanda kusvika pakuremedza zvipatara zvedu. Izvi zvinhu zvakakosha zvatinofanira kurangarira. Vanobatwa kuti vanayo coronavirus kana kuti vanofungidzira kuti vanayo, vanofanira kugara mudzimba kure nevamwe vanhu kuti vasapomere chirwere ichi. Uyezve, vanhu vanogara neabatwa necoronavirus kana kuti vakambosangana neabatwa nayo, vanofanirwawo kuongororwa nekugara kure nevamwe vanhu kuti vasatapurire chirwere ichi.
Tinonzwa dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzeutano dzichikurudzira hurumende kuti itange chirongwa chekuongorora munhu wese, kwete vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus chete. Uyezve vari kuti hurumende ngaisaongorora vanhu vari mumaquarantine centers chete, asi tasvika panguva iyo patave kufanirwa kutanga chirongwa checommunity testing. Tipewo maundering pamusoro pezvekurudziro dzavedzi.
Community testing hachisi chinhu chakaipa. Nyika dzese dzinokurudzirwa neWorld Health Organization kuti dziongorore vanhu muruzhinji. Izvi zvine pakawanda pazvinobatsira mukudzivirira kutekeshera kwecoronavirus. Sezvawataura, community spread inoreva kuti zvinenge zvakakosha kuti titange kuongorora mucommunity imomo, nekuti panenge pane mukana yekuti vamwe vemucommunity vakatobatirawo coronavirus. Tikaongorora vanhu vazhinji, zvinotibatsira kuti tiwane kudzivirira kupomerana kwechirwere muruzhinji, uyezve tinenge tave nekuziva kuzere nemamiriro ecoronavirus munyika.
Kune vazhinji munyika vari kutya nekuti vari kuona manhamba achienda mberi achikwira, uyezve kune vamwe vasiri kunyatsonzwisisa zviri kuitika munyika nekuti ivo vari kumhanyisana nemamwewo matambudziko anosanganisira kushayikwa kwechikafu nezvimwewo. Saka havasi kunyatsoona chirwere checoronavirus sedambudziko guru. Ndachikumbirawo kuti mukandire vanhu ava mazwi ekurudziro.
Kudzivirira chirwere checoronavirus chinhu chatinofanira kukoshesa nekunzwisisa. Tinoziva kuti tinogona kunge tichararama nechirwere ichi kwemakore akawanda anotevera. Saka kuti vanhu vemuZimbabwe vasafe vakawanda nacho, hatifanire kurivara. Hongu tine matambudziko amwe akawanda, asi mukufamba medu, mukurarama nekutsvaga mari yekuti tiwane chekudya, hatifanire kuita zvinotipinza mune amwe matambudziko ekurwara. Tese tinofanira kunzwisisa nekuita zvinhu zvakakosha mukudzivirira coronavirus. Izvi zvinosanganisa iyo inonzi social distancing, kugeza maoko nesipo pose patinokwanisa, nekupfeka maface masks.
Aiwa, takunza zvakanaka. Ndinotenda Muzvare Chido Dziva Chikwari nekutora nguva kuti vapinde muchirongwa chedu. Mure Zimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, muineni Mike Hove, 8-9 PM mure Zimbabwe, pano panefenyuro yeStudio 7. Chinobhururuka chinomhara mure Zimbabwe, tosangana nemusi wechipiri anokuonekai nemufaro. Ndino wenyu Mike Hove, bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achiti pachirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu.
Vatereri, ndinokutambirai mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. ini ndini tanono kawande kubatana kwevatendi kunorevei ndine idi kuti mufundisi trust kanenungo ve Christ Life Embassy vari kumbizo kukwekwe uko vachatibatsira kuti tinzwisise kuti kubatana kunorevei chaizvo.
Tinotenda vahwande nekupinda muchirongwa kwandaita. Kana tichitaura pamusoro pekubatana, tiri kutaura pamusoro pekuyanana, kushandira pamwe, kunzwana. Sozo Bhaibheri richiti zvakanaka sei kana hama dzigara pamwe chete. Chinhu chose Mwari chaakaita akachiita achitsigirwa aine kuyanana naMwari Baba, ari Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene.
Sei masarudza musoro wenyaya pamusoro pekubatana?
Tikatarisa tinoona kuti Mwari vari muutatu, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. So Mwari kazhinji unofadzwa kana vanhu vachinge vakabatana. Chinhu chaparadzanisa penyu nemufaro nemamarriages evanhu kushaya kubatana. Wengi wedu siya Satani Diabolosi nzira yaanoshandisa kuti aparadze zhinji muupenyu hwevanhu, anounza nyonganiso kusabatana. Saka Mwari unofadzwa pakati pedu kana tikagara semhuri, sekereke, senyika, sepasi rese tikava nekubatana. Nekuti kubatana isimba. Shoko raMwari rinoti zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete.
Tingati pane kubatana here kuyavatendi kana makereke akawanda kudai?
Kuwanda kwemakereke kazhinji kazhinji zvimwe zviri kukonzerwa nekusabatana, vanhu kukonana, kutadza kuirirana. Zvimwe zvokonzerwa zvekare nekuda kwekuti Mwari anenge achitaura achimutsa vamwe nekuda kwekuti vhangeri iparidzwe kusvika kumarudzi ose. Asi zvataakuona mazuva ano kazhinji zvizhinji zviri kubarwa nekuda kwekukonana, kusavirirana, kuengana, kuzvidzana nezvakadaro. So ndo zvatiri kuti zvinoda kuti ngatibatanei semakereke, ngatibatanei semhuri, ngatibatanei senyika, ngatibatanei sepasi rese. Tikabatana zvinoreva simba.
Mashoko enyu ekupedzisira kuvateereri pamusoro pekubatana?
Ndinoda kuti ndikurudzire dzimba, mafamiries, ndikurudzire nyika, ndikurudzire makereke kuti chinhu chikuru chatinofanira kuva nacho kunamata uyanana, batana. Muwengi wemunhu, muwengi wenyika, nemuwengi wekereke, nemuwengi wemhuri mumwe chete, Satani nemadhimoni ake. Saka tikanzwisisa tikaziva izvi, Mwari unotiitira zvakanaka. Saka ndichikurudzira nyikawo yeZimbabwe nekuzara kwayo kuti zvizhinji zvinoda kuti tiri vanhu vamwe chete. Ngatibatanei, ngativei pamwe chete, ngativei vanhu vamwe chete. Ruengo runokonzera kuti tione kukundikana kumwe, asi zvikonzerwa nevakaipa. So ndinokurudzira nyika, ndinokurudzira vatendi, ndinokurudzira mhuri kuti batiranai, shandirai pamwe chete. Ndichapa munamato pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Baba, ndinokutendai nekuti muri Ishe uye naMwari pakati pedu. Makasarudza Zimbabwe mukaida, mukatipa vanhu venyu, mukatipa varanda venyu, mukatipa Mwari vekudenga, vamiririri venyika. Tinonyengeterera nyika kuti Mwari tive vamwe, tibatane. Bvisai kuengana, bvisai kuzvidzana, bvisai kushorana, bvisai kurevana, bvisai Mwari kutukana pakati pedu. Shandisai Mwari kuwaka nyika nezita raIshe wedu Jesu Kristu. Mweya Mutsvene, tatenda Ishe wedu, takuremekedzai muzita raIshe wedu Jesu Kristu weNazareta. Amen.
Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mashoko nemuteuro zvatapiwa namufundisi Trust Kanenungo veChrist Life Embassy vari kumbizo kukwekwe. Ini ndini Tanono Kawande ndichikusarisai nemufaro kusvika zvondori nouya.
Tinotenda Tanono Kawande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare vanhu vokurudzirwa kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe chirwere checovid-19 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murave zvakanaka vateereri
sokuizikati sendaba kuvoa ndevele Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNhlangula 2020 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulabantu abedlula amakhulu amahlano lamathumi ayisithupha. 567 abalomkhuhlane weCoronavirus COVID-19 eZimbabwe.
Ama measures angathathwa ukuthi umuntu angabali igciwane leCoronavirus ahambelana ikakhulu lokuhlanzeka.
Bayakhala abathenga bethengisa imali ngokuvinjwa kwemikambo yemali esebenzisa omakhalekhukhwini.
Sesizabhatala njani kumbe sithenge njani kabachasisi ukuthi kuhamba njani. Unjalo ukuthi umuntu ungaya esitolo usiyathenga lo occasional le ungathenga yini mbena usuze
umongameli Emerson Mnangagwa wamukela ngenjabulo ukhethwa kukamnumzana Lazarus Chakwera ukuba ngumongameli omutsha wakwela Malawi sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo Lokhu likhuphuka inani labantu abatholakala belomkhuhlane weCoronavirus COVID-19 kwele Zimbabwe. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi iningi yalabo abatholakala belomkhuhlane lo ngabadabuka kwele Zimbabwe abavela kwamanye amazwe. Uhlangothi lolu luthi okwamanje sokulabantu abedlula amakhulu amahlanu lamathumi ayisithupha 567 abahlolwa batholakala beleCOVID-19. Bakati kwenani leli sokwabhubha abayizijubha kwathi abafika phose ikhulu lamathumi amahlanu 142 basila. Uhulumende uthi usehlole abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi ayizijubha 66,238. Kuyamemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo emazweni atshiyeneyo. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sebesedlula izigidi ezilithumi 10 million asebetholakale belomkhuhlane weCOVID-19. Sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 499,342 asebebulewe iCoronavirus. Kwele Melika sebesedlula izigidi ezimbili abatholakale belomkhuhlane lo weCoronavirus COVID-19. Abedlula inkulungwane ezingamathumi amabili 125,535 sebabhubha. Ukuze sihlaziye ukumemetheka lokunqabela umkhuhlane weCOVID-19 kwele Zimbabwe, sixoxe noDokotela Xolani Ndlovu osebenza esibhedlela seMpilo Hospital koBulawayo. Ukhuluma lapha lomsakazo weStudio 7 ezimele yedwa.
Ama measures angathathwa ukuthi umuntu angabambi igciwane leCoronavirus ahambelana ikakhulu lokuhlanzeka. So umuntu umele ahlale ngaso sonke isikhathi egeza izandla ngamanzi alesepa, amanzi agelezayo. Uma ele hand sanitizer based on alcohol, minimum of 75% alcohol content, abe esanitizer izandla. Ngenxa yokuthi iCoronavirus iyakwanisa ukuthi uyithole from ama surfaces abe banjwe umuntu wole coronavirus. So kuyabe kuqakathekile ukuthi uhlale ugeza izandla ngoba ungazi ukuthi izandla zakho zike zabamba ngaphi. Bese kusiza indaba yokufaka ama face mask. Loba yiphi face mask kumbe imask elembu kumbe surgical mask uyakwanisa ukuyisebenzisa kodwa abezempila kahle bathi bona kungcono ukuthi usebenze abantu nje jikelele basebenzise ama mask awelembu ngenxa yokuthi kungaba le shortage yama mask ayesibhedlela ama surgical mask ozayenza ukuthi kube nzima ukuthi abezempila kahle bekwanise ukuthi besize abantu abagulayo. Imaski le yona iyabimele igqokwe ngaso sonke isikhathi indlela encedisa ngayo ukuvikela iCoronavirus. Iyenza ukuthi umuntu olayo iCoronavirus lamnxa chimula la nga ekwehlela igcikwane lana lisale ku mask lingamemetheki emoyeni kuthi ke umuntu oyabe engelayo icoronavirus kuyenza kuyehle ithuba lokuthi angaba nayo angaba le contact lawa amagcikwane angabe esemoyeni.
Nxa umuntu etestwa kumele kutestwane kwenziwani, abanye babona zani uyahlokoza emakhaleni uphuma inyembezi wenzela kumbuchayo ijekiseni.
Ukutesta kwe coronavirus kukabili. Ngizaqala ngele ethiwa yi-PCR polymerase chain reaction. I-test le isebenza yiyo le okuhlonywa iswab emakhaleni loba emlonyeni isiya ngemuva komlomo kumbe ngemuva kwamakhala okuthiwa yi-nasopharynx le oropharynx. Ukuthi kutholakale nxa kulegcikwane i-PCR test leyi iyabe idinga ukuthi akula ama-surface antigen ayo ngokwayo i-coronavirus. Leyo yiyo i-test eyi-gold standard eyethenjiweyo ukuthi uma itholakala i-test yakhona i-CT positive kutho ukuthi umuntu lo ulayo i-coronavirus. I-sensitivity yayo kunjengokuthi ebantwini abale-coronavirus uma ungabathesta bangaki ezababamba yakwanisa ukubamba out of 100 yakwanisa ukubamba abayi 700 kuthi kulabanye abayi 300 abangakhuthwa i-test le. Bese kusiza i-test esibili ethiwa abayithi RDT, rapid diagnostic test. Le i-rapid diagnostic test isebenzisa i-principle efana nale nxa uma kutestwa for i-HIV. Kuyabe kutestwa ama-antibody, amasosha omzimba. I-antibody ngama-protein aproduswa ngamasosha omzimba ukuthi alwe nayo leyo coronavirus. Kusase le controversy on i-reliability yawo ama-rapid diagnostic test lawa. Yiwo lawo okutestwa khona igazi. Ngenxa yokuthi uma ingatesta positive, umuntu lo kufanele ukuthi atestwe futhi nge-PCR leke esengike ngakhuluma ngayo ukuthi kube lesiqinisekiso ukuthi ngempela umuntu lo ulayo i-coronavirus. Njalo ukuba positive kwayo i-rapid diagnostic test leyo akutsho ukuthi umuntu ule-coronavirus. Itsho ukuthi umuntu lo uke waba exposed to i-coronavirus. Usengabe elayo kathesi kumbe usengabe esesilile kodwa ama-antibodies asala elokhu ekhona emzimbeni.
Kulabantu abangena emabhasini, kulabantu abayenza konke okutshiyeneyo, abayindawona eziminyeneyo kumbe nje nxa umuntu ezihambela igciwane elalo liyaphuma phela lihlala kanganani emoyeni.
I-evidence yalokho ilokhu intshintsha ngokuntshintsha, ikuthola even le World Health Organization intshintsha ama-advice yabe ilokhu yanika ama-countries regarding i-issue ye-COVID-19 ngoba siyazi ukuthi kuqala baqalisa besithi ama-maski awaladaba wasekuthiwa hhayi ama-maski kufanele ukuthi umuntu wonke ayigqoke i-mask because of the changing evidence. I-COVID-19 ayithwalwa emoyeni per se. I-COVID-19 ithwalwa kuma-droplets. So kunje ukuthi uma uthimula i-virus liyabe kuma-droplets alokhu okuthimulayo wena. So i-droplet lingamanzi alisoze lihlale emoyeni isikhathi eside. Kodwa it can be several hours. Ukuthi umuntu engathimula in a room aphume wena ungene khonapho you stand a chance ukuthi uyithole.
Udokotela Xolani Ndlovu usebenza eMpilo Hospital koBulawayo uxoxele umsakazo weStudio 7 njengomuntu ozimeleyo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Bakhala abanye abantu ngokuvinjwa kokunye okusetshenziswa elizweni ekuthengeni lokuthengiseni imali, impahla lokunye okuthiyeneyo okwenziwe libhanga le Reserve Bank of Zimbabwe. kodwa kulabanye njalo abathakazelela okwenziwe libhanga leli besithi besokuthengiselwana imali yelizwe liyakwamanye amazwe ngendlela ezingaqondanga ezibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Ibhanga leli livimbe imisebenzi yabantu ababizwa ngokuthi ngama-agents labama-merchants esithi kulabanye abenza okungaqondanga. Uhulumende wabika ngolwesihlanu ukuba sekuvinjwe yonke imikambo yokuthenga lokuthengisa impahla kusetshenziswa omakhalekhukhwini kanye lowezimbabwe stock exchange, kodwa ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe litshele uZulu Izolo ukuthi labo asebevinjiwe ngama-agents lama-merchants abasebenzisa omakhalekhukhwini ekuthengeni lekuthengiseni imali lempahla. Omunye walabo abasola okwenziwe nguhulumende ngumnumzana Victor Dube ohlala eHarare.
Lokho kukhulunywa yi-Reserve Bank of Zimbabwe, hayi kungathi kuyasiphazamisa sikuzwisise ukuthi bathini ngakho. Kodwa nxa sesikhuluma ngokuthi bathini kanti sesizabhadala njani kumbe sithenge njani, kabachasisi ukuthi kuhamba njani. Unjalo ukuthi umuntu ungaya esitolo usiyathenga le-occasion nale ungathenga yini kumbe nawusoze.
Bayakhala abantshintsha imali emikambo yensitha ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni. Omnye wabo ngumnumzana God Knows Chikuni.
Le nto eyenziwe ngugovernment yokuvala ama-online transactions isifake enkingeni. Yes, yazi ukuthi into eyenzayo ivumelekanga, kodwa ayikho enye indlela. Imisebenzi ayikho. Ngapha siyaqanjelwa ukuthi yithe siyenze irate yemali ukuthi ikhwele, kambe singaba lamandla okwedlula egovernment.
Lokho kusekelwa ngumnumzana Wilson Ngoma ophila ngokuthenga ethengisa imali.
Indaba ye-inflation ayibangelwa ngumuntu otshintsha imali, but ibangelwa nguhulumende owehluleka ukurana ilizwe.
Ungoma uthi okwenziwe nguhulumende kuzaphazamisa abantu abaningi kakhulu eZimbabwe.
Ngingakhumbula kuhle kuhle uhulumende uthatha 2% kwi-every transaction eyenziwa ngala ama platforms okuthumeza imali. Ye, kungaba nzima ekuqaliseni kuyithi sitshintshe izimali, kodwa sizasebenza lokho okukhona ngoba imali vele yona isuka ebank. So as long as okay vuliwe amabank, sizasebenza lokho okukhona.
Umnumzana Efincube, umcebisi wezokukhankasela amalungelo abathengi, uthi uhulumende ulwisana lezinto ezingekho.
Inyathelo le-RBZ linyathelo elilahleke kakhulu ngokuba balwa lalokho okungelacala, balwa le-EcoCash, balwa le-One Money, balwa le-Telecash. Inkinga iku-corruption, inkinga ikushoteni kwe-foreign currency, inkinga ikwezomnotho ezikwileyo, inkinga ikwezepolitiki ezingamanga kahle.
Uncube ukhuthaza uhulumende ukuthi akhangelane lenhlupho zikaZulu, hathi lokho akwenzayo.
Ukuvala yona kuyase kumise impilo zabantu bangene phakathi kosizo olukhulu. Uhulumende kangayingeni lento, kangayenzi leyo nto, kahamba ayekwenza into efaneleyo, alwisi corruption, alungise ezepolitiki, alungise umnotho.
Kodwa umnumzana Tafazi wamgwadi okubandla lezanu PF uthi uqondile okwenziwe nguhulumende.
As a party, we are quite very much elated by this decision that has been taken at the right time to ensure that
siyasijabulela thina njengebandla isiqumo esithethwe ngenjongo yokulungisisa ukuganga obe sekusenzakala kwezimali elizweni. Lokho obe kusenzakala kusetshenziswa indlela ye-EcoCash, kakhulukazi i-EcoCash, NetCash nabo-TeleCash. Bekusenza kube lemali engaziwayo ukuthi isuka kuphi kuma-accounts lawa. Kungakho thina njengebandla sijabule kakhulu ngalesi sigqumo esithethwe.
And this is why the party is quite very much impressed.
Umgwadi uthi abantu kumele bemukele okwethulwe nguhulumende ozama ukuvimba ubuchapha obenziwa ngabadinga imali ngamehlo abomvu.
The suspension thereof must be applauded by also by thinking Zimbabwe.
UZulu laye kumele akwamukele lokhu. Siyaziqhenya thina njengebandla njalo siyalisekela ngokugcweleyo leli nyathelo eselithethwe nguhulumende labe-RBZ kanye labo kugatsha lwezemali.
The Minister of Finance in particular in ensuring that the discipline in this sector.
Kulabantu abaningi abathi inyathelo likahulumende lizaphazamisa impilo yabantu eZimbabwe, abantu ababizwa ngokuthi ngama-money agents yilabo akade besebenzelana labamankampani abomakhalekhukhwini ukusiza uZulu ukuba athumele kumbe athole imali bahlawulelwe. Ama-merchants zindlela ezisetshenziswa ngamankampani amakhulu athengisela uZulu impahla, abantu bayihlawulele nge-EcoCash kuvele okuthiwa yi-merchant code. Amankampani la anje nge-Zimbabwe Electricity Supply Authority lamanye kanye la makansili. Okwamanje sokuvunyelwa ukuthi kuhlawulelwe ngemali engedluli inkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe, 5,000 Zimbabwe dollars, kubikwa ukuthi uZulu uzaqhubekela phambili esebenzisa lezi ndlela njengenhlala yenza. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwabanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Lazarus Chikwera webandla eliphikisayo eleMalawi Congress Party usegcotshwe ukuba ngumongameli wakweleMalawi. Unqobe obe ngumongameli wakweleMalawi umnumzana Peter Mutharika ukhetho lukamongameli olwenziwe ngolwesibili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko ebulenjini bokuxhumana obeTwitter esamukela ngenjabulo ukukhethwa kukamnumzana Chikwera ukuba ngumongameli omutsha wakweleMalawi. Ngoba manje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko wenziwe
manje. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlasi toka lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ositshela ngokuthi kuyini okwenzakalayo xa sikhangela umkhuhlane weCOVID-19. Baba Ngwenya, siyakwamukela uhlelo.
Yebo, ukuthi umkhuhlane lo okhona weCOVID-19 sesihambile sazika. Lapho sifika khona sifika eDula, sihambile eDula, sahamba eNjelele, sahamba koJabu. IJabu lawo la indawo eseDula khona ngale, nayo indawo yamasiko. Sahamba ke saya eNjelele, saya entabeni emnyama, saya kumanyangwa. Isuka kumanyangwa sakonebane egogwe. Namuhla sivelela eGreat Zimbabwe lapho kade siyeqhethisa khona ukubika ukuthi umkhuhlane wona lowo awuphephuki ungaqeda abantu njengalokho owenzakala kwezinye indawo. Yikho simukelekile kakhulu kulezo ndawo lezinduna sizibikele ukwenzela ukuthi kuma roadblock sendlule kuhle singaze sahlupheka. Asizange sehlupheke incwadi siziphiwe zinduna zama-ofisi ka-DA District Administrator, yikho senza into esemthethweni.
Ye, singathi nxa sikhangela beliba ngaki khonapho ngobani labo zibani kade bekhona khona?
Hayi, ukuqamba amabizo ngabaqamba, kodwa-ke ngabenhlanganiso ye-International Traditional Healers Association.
Ye, singathi-ke nxa belibika khompana belibikani? Belibika emadlozini? Belibika kubani?
Angithi silama-traditional leaders abagcina izindawo zonezwe eNjelele, eDula langaphi ngaphi, kubikwa kibo. Kwakuvele kubikwa la kudala nefreza eyayiqeda abantu yabikwa khonale, nentethe ezazisidla amasimu zazibikwa khonale. Yikho-ke sisenza into yona le eyayivele isenziwa kudala ukuthi abantu bengaphuphushwa umkhuhlane wona lo okhona.
Singathi liyemukelwe njani, njalo kade belemukela ngobani?
Semukelwe kuhle kakhulu, abakade besemukela yibo abagcina izindawo zethu zamasiko lapho kuqelwa khona izulu, lapho kubikwa khona imikhuhlane. Abagcini balezo ndawo yibo kade sibalanda bebika labo ukuthi into enjalo yayivele ibikwa nxa kulo mkhuhlane oqeda abantu kwenzeka ukuthi unqundeke.
Singathi-ke ubona ngani kuhambe kuhle yini, kuzalunga yini umkhuhlane lo unqunde?
Mina ngibona kuhambe kuhle kakhulu ngoba simukele kuhle kakhulu la kuma roadblock lamapholisa langezingwalo zona lezo ebezilotshwe zinduna nama-DA ukuthi kabuye zikwa into enjalo. Yikho-ke hhayi sithemba kuzanqundeka. Yebo, kambe abantu bazakufa, kodwa usoke kube yikho lokhuyana esikuzwayo kwamanye amazwe.
Ake ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo. Sibongele kakhulu ukuba lawe baba Ngwenya kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki
ezayo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe.
Yebo, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa losakhulayo olwela ilungelo loluntu kwele Zimbabwe osanda ukuqala uhlelo olungaphansi kwesihloko esithi Water My Roots, esijonge ukuthuthukisa izakhamizi zenkulumane ukuze bathole amanzi lula. Uhlelo silonkosazana Mantate Mlotshwa. Mantate, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele okunengi mayelana ngohlelo lwe-Water My Roots.
Ngiyabonga Mike. Uhlelo lwe-Water My Roots campaign liyindlela engidecide mina ukuthi ngiyisebenzise ukucelebrate my 25th birthday. Ngikhangela ukuthi the word Water My Roots ikhuluma ngokuthelela impande zakho. So kimi bengikukhangele njengendlela engingathelela ngayo or give back to the community eyangikhulisayo. So I am rooted enkulumane kobulawayo, kulapho engazalelwa khona, kulapho engakhulela khona. So i-Water My Roots campaign is a fundraising campaign ekhangelele ukuthi si-raise imali yokudrilla a borehole enkulumane. Problem yamanzi kobulawayo is affecting a lot of people. Singakala ukuthi kube lama solutions are sustainable, ama solutions are very practical, not ukuthi sibe sikhuluma kuphela ukuthi kule problem yamanzi iaffects abantu in this way or the other, but sikwazi ukuthi what practical solutions are we bringing to the communities that are affected by this water crisis.
Ubona ngani uhlelo lolulakho ukusiza izakhamizi zenkulumane okwesikhathi eside na?
Mina ngibona ngani uhlelo lolu lungasiza kakhulu abantu benkulumane ngoba i-water crisis njengoba ngingakhuluma it's actually a very big issue. Uzakuzwa kuthiwa eluvevu kulabantu abafayo benatha amanzi. Not just that, it's also about ogogo abantu abagulayo nxa amanzi engekho for 3-4 days bawathatha ukudrilla i-ball. It actually offers abantu a solution ukuthi sebengakukha amanzi ku-ball nxa amanzi engaphuma ethephini for 3 days. So I think ukuthi uhlelo lobu lungasiza kakhulu ukuthi abantu bekwanise ukuba le solution to the water crisis.
Singakavalelisa abalaleli Mantate, awusitshele abafisa ukuxhumana lawe ukuze bathole ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo bengakuxhuma njani?
Mina engingakutho particularly to abantu abatha because lami ngumuntu omtha ukuthi lapho esivela khona, lapho esikhuliselwe khona, lapho kule mpande zethu kuqakathekile ukuthi uNkulunkulu maye sibless as we rise in life, to give it back to those communities as a reminder of ukuthi la sikhulisa siyabonga. Abafisa ukuthi bexhumane lami or abafisa ukuthi be donate to i-campaign yena le Water My Roots bengangithola ku 0783962842. Ungahamba ku Facebook udinge uMantate Mlotshwa uyangithola khona. Aba ku Twitter labo ungangidinga uMantate Queeneth ku Twitter. I would appreciate ama contributions particularly in terms of imali because that's what we're trying to raise, but also on Facebook you can just get my poster and share it around so that other people can be a part of the campaign.
Hayi sikuzwile kahle Mantate, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Ontanga asiphumeni ngobonengi bethu siyosekela phela omunye wethu. Kuwe Mantate ngithi happy belated birthday. Zulukandaba, sesifikile emaphethulweni ohlelo namuhla. Sohlangana ngolwesibili uhlelo lwabatsha, uhlelo D-Connection 8-9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMan3BIGMYKE3 yona username yami. Bona loko namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Bye bye.
Sibonga kakhulu Jakasi Sakhulayo uMike. Sokuyisikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
kudivana kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungamili Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo umfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngikhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhulumisane ngodaba lomkhuleko. Ngiyazi ukuthi amabandla amaningi angene phakathi kwesikhathi sokukhuleka. Bengifuna sikhangele lolu daba. Sibala lapha kuJakobe chapter 5 iverse ye2 ngiqalisela ku16. Ithi yona, ngakho ke vumani izono zenu omunye komunye likhulekelane ukuze lisiliswe. Umkhuleko womuntu olungileyo ulamandla kakhulu. UElijah wayengumuntu njengathi nje, wakhuleka ngokuqotho ukuba lingani kalinanga emhlabeni okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha. Wabuya wakhuleka izulu lana lomhlaba wathela izithelo zawo. Ngakho ke ngifuna ukukhuluma ngodaba lomkhuleko. Ngingathi mina umkhuleko unjengegazi phakathi komzimba womuntu, umbunjengamanzi. Akula muntu ongumKristu ongaphila engakhuleki. Nxa ungumKristu ungakhuleki kutsho ukuthi impilo yakho lobudlelwano bakho loNkulunkulu abuyindawo. Njalo nje kutsho ukuthi abukhulanga, buyabe bunjengesihlahla esesibunile nje esingathelelwa amanzi. Isihlahla esigcina siwoma singabi lempilo. Umkhuleko ke unjalo empilweni zethu. Kanti njalo umkhuleko wenza ukuba uNkulunkulu asenzele izinto esizicelayo. Nxa sikhangele lapha uJakobe uyachasisa ukuthi yena into yokuqala edingakalayo nxa sikhuleka sikhuluma ngomkhuleko lukholo. Uyakholwa wena na ukuthi uNkulunkulu uyakuzwa nxa ukhuleka, njalo uzakwenza lokhu ofuna ukuthi akwenzele khona? Usingabala ngale ekuqaliseni uJakobe uyakhuluma kumachapter okuqala ukuthi umuntu vele othandaza ethandabuza kayi kuthola lutho kuNkulunkulu. Ufanana nje njengamandla solwandle ukuthi abe vunguzwa ngumoya aye ngapha aye ngale, katholi lutho kuNkulunkulu ngoba kakholwa ukuthi uNkulunkulu unamandla okumenzela lokhu abe ekuthandazele khona ukuthi akwenze. Okwesibili, siyananzelela lapho ukuthi uNkulunkulu kumele siye kuye sinjalo nje, singacabanga ukuthi kulenye into kumele yenzakale, kumbe kumele ngikhwele phezu kwentaba, kumbe kumele ngigqoke ngenye indlela, kumbe kumele ngenze olunye lutho. Konke uNkulunkulu afuna thina sibe yikho khona wasenzela uJesu. Ngakho ukulunga kwethu kukuJesu, ukupheleliswa kwethu kukuJesu. Kutsho ukuthi nxa wena usiza kuNkulunkulu ubuya ngaye luJesu. Ungeke wazibuyela uwedwa ukuthi mina ngile misebenzi yami emihle, kumbe unikele impahla, kumbe unikele imali echurchi, kumbe wenzani. Hatshi, ubuya kuNkulunkulu ngokulunga esikuthola kuJesu Kristu. Ngakho ke siza ngoJesu, akula elinye ibizo ongalibiza elingeza ukuba uNkulunkulu alalele lolu daba okukhuluma ngalo aphandle kwegama likaJesu Kristu. Yikho lapho uJesu esifo esiphambanweni wathi yena sokuphelile. Wayesitsho ukuthi useqede yonke into, usebhadale konke, senze konke okudingakalayo ukwenzela ukuthi umuntu ahlanganiswe loNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni bazalwane, bakhona abangezwa kuhle abalemkhuhlane namhlanje ngifuna ukulithandazela. Ubambe lapho ozwa khona ubuhlungu. Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, ngiyakhuza yonke imkhuhlane lakho konke ubuhlungu abantu bakho abaphakathi kwakho, kumbe zingqondo, udidana kwengqondo, kumbe ngumzimba obuhlungu, kumbe ungabe kuyinto umuntu afuna ukuthi yenzakale iguquke. Ngiyathandaza igama likaJesu uba uNkulunkulu ambenzele lokho abakufisayo. Nxa kuyimkhuhlane siyayikhuza, akube lokuphiliswa lokusiliswa egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Singagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. sokulabantu abedlula amakhulu amahlanu lamathumi ayisithupha abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje. Oliver Lesayo ngu-Kip Stewing City, asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.